vachitaura pamusangano wavakaita nezuro nevaiva varwi muhondo yerusununguko pamuzinda webato ravo. Vamugabe vakati vese vacharatidzira kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika, vachaurera mumajeri.
Tumapati tumwedu kana tikoda kuita mademonstrations aatiko nehasha mapurisa yaedu, mapurisa ndeedu. Onai kuti twakandwa mumajeri tumbonoravirawo sadza romujeri.
Mashoko avamugabe aya ashorwa nemapato anopikisa hurumende yezanupf, mutungamiriri werenewal democrats of zimbabwe kana kuti rdz vaelton mangoma. Vati zvakataurwa navamugabe izvi zvinoshoresa uye zvinoratidza kuti vamugabe havatevedzeri zviri mubumbiro remitemo yenyika.
Zvamugabe izvi hazvigashiriki zvachose nekuti akuda kuita kunge nyika ino inyika yababa vake.
Mashoko avamangoma aya atsinirwa nemutungamiriri wemavambo Kusile Don kana kuti MKD vasimba makoni. Vamakoni vaudza Studio 7 kuti mashoko emutungamiriri wenyika anoratidza kuti nhengo dzezanupf chete ndidzo dzine mvumo yekuratidzira, vachiti izvi zvinoburitsa pachena kuti mutemo hausi kushandiswa zvakaenzana kumapato ari munyika.
Kana Mugabe akataura zvekuti vanoda kusungisa vanoratidzira, munzwisise kuti vari kureva vanoratidzira vachimukwikwidza, kwete vanomutsigira iye.
Zvichakadaro, mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vakurawo nechiwai, vati sangano renyika dziri mubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica resadac pamwe nesangano renyika dzemuAfrica reAfrican Union vave kufanira kuti vapindire muZimbabwe pakatariswa nyaya yekusachengetedzeka kweveruzhinji.
Ndofunga tose tiri kudaidzira sadac kuti chiuya itaure navamugabe ivatsiure, ivaudzewo kuti yava nguva yekuti vachifamba.
Zvichakadaro, rimwe remasangano anoshanda nevemasangano evechidiki vari mumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira retajamuka rinoti mashoko avamugabe aya haatarisirwi kubva kumunhu ane chido neremangwana revanhu vasina kana chokubata. Mutauriri wesangano iri vapromisi mukwananzi vaudza Studio 7 vari kuBaitbridge kuti vanotova mubishi kuronga kuti vanhu varatidzire kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino, vachiti havasi kuzobvuma kutyisidzirwa nemashoko avamugabe.
Isisu setajamuka tinoti mashoko avamugabe aya haana kana basa. Zvine basa ndezvekuti upenyu hwevanhu hufambe zvakanaka. Kutaura kudai ticharamba tichiratidzira, tiri kutokwidziridza geja, tichidzikisa geja, tichiratidzira kusafara kwedu nezviri kuitika munyika.
Zvichakadaro, vechidiki veMDCT vanoti vari mubishi kuronga kuratidzira zvemwedzi wese muna Nyamavhuvhu kudzamara vamugabe vabva pachigaro, vachiti upfumi hwenyika hwaenda kumawere nepamusana pekutadza kutungamirira kwavanoti kuri kuitwa navamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.